kwani chambo ya kanyo kwa nivu USAID chuna ku ERC kunowa organization ya njiri chairman we board iracho wala nyora wa chiki pani yivan zivin compliance kala kusatezo kwe zino 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 agreement yao yeru batiro asi avana kutana ngura kuti kusatezo la ziga do kutichi na uta atina kutuwa umbo kala ushapubu kala kuya sudome kwa kuti se makaita ndechichi chinepesa na nye urongo uripo kala kuti makaita izi nizishi taka ati zizi kala uzishi kwa kuti chichi atino zitakaita
asi maeza ere kuti mutaore na abo kuti mundu kisipe kuti chichi rukitika
umu taka nyora rubaro kwa kala kutamba ya kanyo kwa director isuwa shakare taka nyora wa shakare yume tamba likuenda kutinzu nchise kuti shaka famba sei uye chicha kaitika usangano ratino tunamira isu na utatina umbo watina ho se ibuka notarisa kwa kutise board ilipa msulepe ERC
asika pani nyanza nga zimbo famba famba vama anda kuti vanhu vanga wasiri kushandisa mari zvakanaka vamwe vachitenga dzimba nezvimwe zvakadaro daro nemari dzanga dzichifanira kuita mamwe mabasa ekubatsira ruzhinji rweZimbabwe imi seboard hamuna kumbonzwa here nyaya idzi uye makamboferefeta here
isu sebozi takambonzwa kwete kuti maeroneo sangano redu chete asi kuti takambonzwa kune vamwe asi isu sebozi takatogara pasi tikaferefeta tikasawana umboo hweguva ranga richifamba saka pari zvino hatina umboo saka tiritotove kuusaid kana vaine umboo wacho ngavatipewo tione kuogorora asi seuziva kwedu sangano reerc raioditwa kana kuongororwa bhuku waro pano nepapo panguva dzose uye maaudit report aibuda ese anga akachena aiitwa nevanotiongorora maaudit firms edu gore negore pamwe chete zvakare nemamwe ainozi mareview aiitwa nemapartners edu zvese izvi zvaibuda pakachenwa zvokuti handizivi kuti zvabva nepi
mungarambe muchishanda here nevakuru veerc vacho kana musasakwanise kupuhwa mari kana kuti munenge makuda kuti mupinze vamwe vasva zviri kufamba sei
zvive pondo zvokuti kana usingazive kuti waunoshanda naye mhosva yake ndeipi haugoni kungomuti iwe nekuti vanongedzwa kuti uri muroi watove muroi pasina akata dzakandwa saka tiri kuti isusu USAID gaitibatsirewo kuti paumbowo wainawo isu wapisina kuti une kutora matanho nekuti hautori matanho pasina uchapubu uripo
saka pane vamwe vari kubatsirai nemari here kana kuti USAID uye muri kukwanisa kuenderera mberi here nemamwe mabasa ei
isu seerc tine mabasa atinoita akawanda ekutsvaga nawo rubatsiro uye vamwewo mubhodhi macho nevakadaro vanhu vanogona kuitawo rubatsiro pano neapo nekutoita mabasa eerc pasina mari kana mubhadharo sekuuya kana kumabhodhi meetings kana pachida kuitwa bhodhi meetings sekuenda kumagitare kana pachida kuenzwa patiri nemagweta ati mubhodhi nezvimwe zvakadaro saka tisharamba tichingotaurawo neusaid kuti varambe vachititsigira sekuti mukana iwoyo uripo nekuti vatiwo hapana umboo vati vanaho kunze kwekuti vachazotipa ripoti yacho kwekupedzisira saka mukana wekuengeja nawo uchingoripo nanhasi nekuti hapana umboo vati vao